Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, gunyana 21, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votaura kuUnited Nations General Assembly vachiti sarudzo dzakaitwa munyika dzakafamba zvakanaka uye zvirango zvibviswe. Asi vanopikisa vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka munyika uye sarudzo dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Mumwe kanzura weTripleC opambwa zvakare muHarare. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vataura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly muNew York muno muAmerica vachishora vakatemera nyika zvirango uye vachiti sarudzo dzakafamba zvakanaka kunyange vakawanda vari kuti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vati sarudzo dzakaitwa munyika dzakafambiswa zvakanaka, kunyange vakaongorora sarudzo idzi vakati hadzina kusvika pachikero chinotarisirwa.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during, and after our free, fair, transparent, and credible elections.
Sechave chigariro, musoro wetsuro kushaiwa nyanga, vakurudzira kuti zvirango, zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe.
Zimbabwe has been under the illegal unilateral economic sanctions for 23 years imposed by some Western countries. These sanctions were designed to subjugate the sovereign will of the Zimbabwean people. We therefore demand that the unjustified unilateral sanctions be unconditionally lifted, including those imposed on countries like Cuba.
Sachigaro weZANU PF kudunure UK vaMarshall Gore vati vaMnangagwa vabaya dede nemumukanwa.
Biden ndari kukupindira zvinyika diki zvedu zveZimbabwe nemasanctions avakatiisira because hapana chakatadzwa chaari kutiisira masanctions acho. Ini kuti vaida kubamba zvinhu zvedu ivo akaisisi kuro Zimbabwe inovakwa newe nevai. Tiri kuita zvinhu zvedu, we are progressing, takavhota zvakanaka, president wedu akawina. Ini ndiri ishenini, masabhuku ese, president vakawina, MP akawina, kansira akawina, peZANU-PF. Kubva ndichiri jaya, ndaisapota ZANU-PF. Speech yapuwara president wedu, tinoitsigira, it's very good speech.
Asi vachipawo pfungwa dzavo, pamashoko avaMnangagwa aya, Senator Felix Magalela Mafa Sibanda, veCCC, vati zvange zvichitaurwa navaMnangagwa handizvo zviri kuitika munyika.
Zvinonetsa kuanalyza zvinhu zvevakuru pachizezuru zvinoyera, but tinoona kuti mukuru anopotsesa. Hakuna sarudzo dzakafamba zvakanaka, hakuna chakamboitika zvakanaka. Kwaiva nokutyidzirwa, vanhu vakanonoka kuvhota, maballot papers asingaoneki. Vanhu vokubulawayo nekuHarare nekuNikaland vakatanga kuvhota usiku zvisati zvamboitika.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanotungamira sangano reAll Hands on Justice vati munyika hamuna rugare sezviri kutaurwa navaMnangagwa.
Nyaya yavaMnangagwa yavati vari kuchengetedza kodzero muZimbabwe zvinhu zvinokatyamadza. Tinaona kuti panguwa pfupi pfupi ya pfura ya especially after my elections paita nyaya dzakawanda dzevanhu vari kuabductwa nevanhu vari kuitwa torture. Sezvatinoziva kuita torture kana kuabducta vanhu inyaya inotyora kodzero dzepasi rese, ende vamunangagwa kuita yatingati zvivindi kana kushaya nyadzi kutaura kuti vari kuchengetedza kodzero kuda kubata vamwe vatungamiri vedzimwe nyika vachivhara zviri kuitika kuZimbabwe.
Dingindira regore rino rinoti Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity uye rakanangana nekuumba, kuvimbika pamwe nekumutsiridza kubatana kwepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Iye zvino tochienda kumutoro wedu wenhau Mavelas Muhlanganya uye uyo ari kuUnited Nations General Assembly kuNew York. Wakadii Mavelas?
Aiwa, ini ndiri wadii zvangu Jonga. Tiri kuno kumuzinda weUnited Nations imo muno muNew York. Uko nhasi taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura pamusangano uyu. Asi vasati vataura ndamboenda kunzvimbo yavari kugara ndichida kuona kuti ndingakwanisa kuwanawo here kutaura nevamwe. Ndikaona vamuchuli Ncube vanga vari ikoko vachitaurawo pamusoro pekuti ivo segurukota rezvemari vari kuedza zvese zvavanokwanisa kuita kuti upfumi hwenyika uwanikwe ivo uchisimuka.
Tinoona kuti musangano uyu musangano wanga wakazivikanwa nevanhu vakawanda. Pane vari kuratidzirawo here pamusangano uyu?
Hongu, panga paine vari kuratidzira. Segaro ziva kuti kana paine batoreza no PF, kana kuti mutungamiri anobva kubatoreza no PF, vanenge vari kutaura kuno kuUnited Nations, vanenge vane shamwari dzavo, the December 12 movement, vanonzi ivo, vanowanikwa ivo vachivatsigira. Takatarisira kuti tichavaona vachibuda neuwandu hwavo, asi vakwanisa kubuda asi vanga vari vashoma. Uyezve ndaedza kuti nditaure nemumwe anga aripo anga achizvisi anonzi Farai asi asingabvake kuZimbabwe asati aiwa anga asingakwanisi kutaura, saka vanga variko asi vanga vari vashoma. Tingaita zvokuverenga pamaoko apa.
Tinoona kuti avo vanhu vanga vachiratidzira vachitsigira hurumende pamwe nemutungamiri wenyika, ko vanga vachipikisawo kana zvingava zvava zvichitaurwa navamunangagwa kana kupikisa ZANU PF pamwe chete nehurumende?
Akwete, kwanga kusina, asi tiri kunzwa kuti bato reTripleC riri kuronga kuratidzira nemusi wemugovera. Saka zvinoreva kuti kana vari kuuya, vari kuuya musi wemugovera vachiti ivo hazvina basa kuti vamunangagwa vatotaura uyezve vadzokera kumusha. Icho chinangwa chavo ndechekuti vamwewo vari kusara uyezve vamwe vanoita zvenhau vanobva kumati mana yenyika repasi rose vanzwe zvigunun'uno zvavari kuwanikwa ivo vachiita zvekuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Saka vari kuti vanenge vari kuno nemusi wemugovera.
Tinoona kuti vamunangagwa vataura nhasi mushure mekunge nezuro vakataura zvakare parutivi pemusangano uyu. Pane zvimwe here zviri kutarisirwa zvakare kuti vachaita pamisangano iriko iyi?
Pamisangano iriko hapana chandati ndabata, asi tichitaura nevamwe vavari kushanda navo vanga vari kuti pane investors meeting ichaitwa mangwana musi wechishanu. Asi nhasi muri kutaura nyaya yekuti vanga vari kutaura pane mumwe musangano weutano. Ndasangana inini navaitai Risike vesangano recommunity working group on health vachitaura kuti vakange vakateerera zvazvakataurwa zvaitaurwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa. Ndikati munowirirana navo here zvavakataura kuti Zimbabwe yakaita zvakakwana panyaya yekurwisa COVID-19? Vakati aiwa, pane zvimwe Zimbabwe yakagona, asi ivo shuviro yavo yanga iri yekuti pamisangano yakadai uko kuri kutaurwa nezve nyaya dzeutano kwekutanga pa78 session dai vakauyawo nevanoita zveutano. Vanga vari kuti vanga vari kuona magurukota ezvemari, magurukota ezvemabhizimusi, asi havana kuona ivo vanoita zveutano. Vanga vachiti ndivo shuviro yavo, nekuti vamwe sevatungamiri venyika vanogona kuuya kuno votaura, asi zvinozoitwa kana vadzokera kumusha zvinozosiyana nezvinenge zvataurwa kuno. Asi vakauya nevamwewo vanoita zveutano zvinogona kubatsira.
Aiwa, tinotenda zvakare Mavelas, ticharamba tichibatana newe tichinzwa kuti zviri kufamba sei kumusangano ikoko weUnited General Assembly. Tinotenda Mavelas. Mu Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoti Sadiki ichaita musangano kana kuti summit yekuziya nyaya yeZimbabwe iyo yapakuti mudunhu muite zinyekenyeke. Hurumende yeZimbabwe yanga ichiramba kuti musangano wakadai uitwe. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
VaRamaphosa vakataura mashoko aya nezuro kunepfenyuro yeSABC News kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Vakati havo azvireve kuti kuzeya nyaya iyi kuchaitwa neSADC kunoreva kuti sarudzo dzakaitwa muZimbabwe dzabva dzanzi hadzisi kutambirwa. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vaGeorge Charamba nevamwe vakuru muhurumende vange vachiramba kuti musangano wechimbi-chimbi wakadai uchaitwa neSADC. Vaongorori vesarudzo vemuSADC vainge vachitungamirirwa nevaive mutedzeri wemutungamiri wenyika yeZambia, Dr. Nevas Mumba. VaMumba vakadomwa nasachigaro weSADC Troika vaHakainde Hichilema, vanova mutungamiri wenyika yeZambia. Pari zvino pane ukandirana makobvu nematete pakati peZambia neZimbabwe nezvegwaro rakaburitswa nevaongorori veSADC ava. Zimbabwe inoti zviri mugwaro iri ipfungwa dzavaMumba. Asi vaMumba vanoti izvi ndezvemugodzi matsuro, vachiti gwaro iri nderevaongorori vose vesarudzo. Vachipa pfungwa dzavo, mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vati Zimbabwe haina chekuvanza.
VaNamumba pavakauya handivo vatungamiri veSADC. VaNamumba isecretariat inotumwa navatungamiri. Isu hatina chakavanzika, hatina chatinovanda. Isu tamirira kuti vatungamiri veSADC vatarise, vaone, vazee. Vatiziso pavanofunga kuti tingachinja, nekuti idzi ndidzo hama dzedu. Kwete vamwe havo vakawanda wanda. Ndo vatinogarisana navo tichivakidzana navo. Saka tiri kutarisira kuti tinzwewo kuti pavachagarawo pasi vachazviona sei, vozotipawo mhinduro yavo. Tiwanewo kubvidza nekuramba tichienda mberi kubva kune vamwe vedu.
Mutedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vativo zvataurwa neSADC izvi ndizvo zvavagara vachikurudzira.
Sarudzo dziri disputed dzinoproducer a disputed leadership. Pari zvino utungamiri huripo hausi utungamiri wabva muvanhu. Hausi utungamiri wavaitwa produced by democratically free, fair and credible election. And isu sebato, we are very much conscious of the decision yakatorwa neSADC and the African Union. Satete vemuno muregion kuti kana muZimbabwe maita damudziko munofanira kuita a political settlement, unofanira kuita hurukuro kuti tinogadzira sei nyaya yemadisputed elections. Basi
vachipawo pfungwa dzavo pamashoko avaRamaphosa vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri vatiwo.
VaRamaphosa I think pakutaura kwavo vane zvimwe zvinhu zvakawanda havo zvavazomixa kana zvavazosanganisa. Asi chikuru chavataura ndechekuti mareports eZimbabwe esarudzo dzakaitika musi wa23 August achazodzeiwa kutanga netroika inotungamirirwa navaHichilema ichitarisa kuti chii chakaitika uye kuti maobserver akaonei. Yadaro ichazopa kudare guru revanotungamirira nyika dziri muSADC reheads of states.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vaudzawo Studio 7 kuti
ndatenda hangu vaZulu ichocho chiitiko chamirirwa chose nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vanotoziva kuti hapana pekuti election observer mission yeSADC ingaburitse gwaro rakadaro iyo SADC pachayo. Whether ingava extraordinary heads of state summit kana kuti SADC Troika summit yotadza kusangana kuti izee zvakabuda musarudzo idzi dzichingatova chishamiso.
Mudano rinoonekwa sekutsvaga rutsigiro pamberi pemusangano weSADC uyu. Vamunangagwa vari kuita misangano nevamwe vatungamiri vemuSADC vanosanganisira vaRamaphosa, mutungamiri weAngola vari sachigaro weSADC vaJoao Lourenco uye mutungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti kanzura waro weWard 4 kuEpworth vanorungano neZuro Manheru vakapambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori vakarohwa zvakaipisisa vasati vasiyiwa pedyo nekamba yemapurisa yeChikurubhi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakafanobata chigaro chemunyoranwa nezvekuchengetwa zvakanaka kwevanhu muTriple C zvakare vari nhengo yeparamende mudunhu reHarare amai Vongai Tome vaudza Studio 7 kuti varungano vakapambwa neZuro Manheru uye vazowanikwa mangwanani ano.
Nyaya yakanzera rungano ndafonerwa kuma 2 AM na ndichibva ndakwanisa kuti kuzovatsvaga kuti tizwe kuti varipi, tikanzwa kuti havasi kuwanikwa. Mudzimai wavo asanangura kuti pamba panga paputswa madhoo newindo, vachibva vatorwa vachibva vaendwa navo nevanhu vavasingazive. Vaenda vakarohwa zvakasimbarara, vakakuvadzwa. Tibva tazovawana kuma 5 AM vasiwa pedyo nekuchikurubhi police camp.
Varungano varapwa pane chimwe chipatara kuchitungwiza asi vakaburiswa kuti vanopora vari kumba kwavo.
Pari zvino vari kunzwa havo zviri nani, varapwa nekubayiwa mainjection.
Patavabata varungano vati pari zvino havana zvavangataura sezvo vange vakamirira kupiwa mvumo nebato ravo. Mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati ichokwadi kuti nyaya iyi yakamhangarwa kumapurisa uye vavekiongorora.
Iye ari kuti akanetsana nomwe wake weTriple C ndozvaarofungidzira kuti zvakakonzera chii kuti azoatakwa nevanhu vakamaataka. Sakanyaya tiri kuongorora.
Kunze kwavarungano, dzimwe nhengo dzeTriple C dzakapambwa kubva zvapera sarudzo dzinosanganisira kanzura weward 26 muHarare vaombera Ishe Nhende, hama yavo vaSamuel Mukuhlane navaNelson Mukwena. Vose ava vakapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiyiwa vakandwa musango kumapinga kumashonaland west. Asi zvisinei nekupambwa nekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa nhengo dzeTriple C, mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzano PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti munyika mune runyararo.
Vanenge vachiti hakuna runyararo hatinzwisisi zvavanenge vachizama kureva vachiti kune maabduction. Chatinoziva ndechekuti munyika mukaita vanopara mhosva mapurisa anosunga, ndokutoti munyika muite runyararo. Saka tinongoramba tichikurudzira mapurisa kuti aramba achigona basa, kuti pane avo vanenge vane chakaipa zvavanoronga vachida kutsvaka kushoresa nyika kana kudaro, ngavaite basa ravo nemazvo, ngavaite basa ravo nenzira yose, nekuti isatinoda runyararo. Runyararo ndo runoita kuti tikwanise kuvakira vana veZimbabwe nyika yavo zvakanaka.
Hurumende yeAmerica neZuro yakaburisa mashoko ichiti iri kushushikana zvikuru nekumbunyikidzwa kwevanhu muZimbabwe. Mashoko aya akataurwawo nemunyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanorwira kodzero dzevakaremara vanoti vanodawo kuti mitemo yenyika ivandudzwe kuitira kuti isendekewo parutivi zvigaro zvevakaremara mumakanzuru nemudare renational assembly kana kuti quota system, izvo zvinoitirwawo madzimai nevechidiki. Asi hurumende inoti izvi zvinoda kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muNational Council of the Disabled Persons of Zimbabwe vaJetsiva vanoti havagutsikani nezvigaro zviviri chete zvavakapiwa mudare reSenate.
Uku vangaedza zvavo kuti patuma masist masenators kowai vasina kuchisawo pa representation yekuti mayuti anopiwa hobho hobho, madzimai anopiwa hobho hobho. Isusu dai vatitanga kana kumacouncelors, nekuti zvinobva pagrassroots kuti vanowanzwisa disability zvinobva pagrassroots. Like you my sister, unogona kunge uchitoenda chikoro waitoseka mhata achirema chirema chirema, but ukange wafundiswa kana sabhuku wako we don't need kungori mirwa nesinata zvingori zvesymbolism zvine zvazvo, but uku grassroots uku vadii kuti pawo machi vanotimirirawo pasi pano.
Sachigaro we Disability Reform Coalition vamasimba kuchera vanoti vanhu vakaremara vakapinda pasvikaro vanobatsiridza kuti hurumende izadzikise zvido zvavo.
Saka kana vanhu vakaremara vakapinda mese imomo vachizvimiririra vanokwanisa kubatsiridzawo hurumende kuti inge ichizokwanisa kuitawo zvido zvevanhu vakaremara. Chimwewo chatinofanira kunzwisisa ndechekuti mapato edu ezvematongerwo enyika nemamwewo anofanira kubatsiridza kuitira kuti kota system iyoyo iitike.
Mumwewo vakasarudzwa kumiririra vakaremara kudare resenate vaishmael Zhou vanoti vanotarisira kuti vamiririrwe muzvigaro zvakasiyana siyana zvehurumende kunyanya kudare renational assembly kunova kwavati ndiko kunobikwa mitemo.
Kana tikati kota tinenge tichitizvo tinoparliament ichikumbira kuti taitaita 10 kulower house, not kulower house at the moment hatina representation and tinoona isu kuti mitemo inobikwa ikulower house yozouya kusenate yatopera almost yomuda kuti tiise makoma nemafull stop nokudii asi otherwise tanga tichitarisira kuti dai pakupa tatakakumbira 10 vamps kuti ange ari kulower house ne 8 masenators kuti ange ari kuupper house kuitira kuti izvo kazva zvakadaro zvaitibatsira ndokota system yandaindifunga kuti inoshanda.
Gurukota rinoona nezvemutemo munyika vaziyambi ziyambi vaudza Studio 7 kuti vakaremara vangadai vakataura painyorwa bumbiro remutemo yenyika.
Vaidai vakataura nguva iyo kuti taiwa toda kwese zvinhu zvoiswa kuvanhu vanhu votaura zvinhu zvobva zvaiswa mutemo. Hapakaitwa constitution ndo zvakabuda muvanhu vezimbabwe vese kuti vaite representative kusenate. Saka kana kwazoitwa constitutional amendment kana vanhu vezimbabwe vakabvuma kuti zvichichinjwa zvidaro.
Zimbabwe iri panyika shoma dzemuAfrica dzakaisa runyoro pachibvumirano cheUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities chinosungira nyika kudzika mitemo inoremekedza kodzero dzevakaremara. Asi vakaremara vanoti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa. Vakaremara munyika vanonzi vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. Ndaka Mira Studio 7 Marare ndini Rutendo Mawere.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kunyanga hazvo mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vaudza musangano weUnited Nations General Assembly kuNew York muno muAmerica nhasi kuti Zimbabwe inotevedzera bumbiro remitemo uye munyika mune runyararo kubva mugadziriro yesarudzo munguva yesarudzo pamwe nekunge sarudzo dzazoitwa. Vanopikisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi. Vanopikisa vari kuti sarudzo dzinofanirwa kudzokororwa vachiti hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission uye dzakabirirwa. Ukuwo mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa neZuro vakaudza nepfenyuro yeSABC News vari kumusangano weunga ikoko kuti SADC iri kuzodaidzira musangano wekuziya nyaya yesarudzo dzeZimbabwe. Izvi zviri kuuya kunyanga hazvo hurumende yeZimbabwe yanga ichitsika madziro kuti musangano wakadai usaitwa. Bato rinopikisa reCCC rinoti rine urongwa hwekutumira nhume kuvatungamiri venyika dzemusadic ava. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC mudunhu reNorth America vaDavid Siampondo pamwe nenhengo yeZanu PF mudunhu reNorth America zvakare vaFrank Guni. Tatanga nekubvunza vaSiampondo kuti vanoti kudii namashoko ekuti SADC ichagara pasi ichizeya nyaya yesarudzo dzeZimbabwe.
Isusu patakatsika kana kuti patimire seCCC uye ruzhinji rweZimbabwe uye nemaobserver missions akawanda akaenda kunoongorora sarudzo muZimbabwe, muchaona kuti vanopa kurudzire kuti deno sarudzo dzakaitwa idzi dzazeyewa dzagarirwa pasi dzaonekwa pakareswa pogadziriswa. And isusu seCCC patakatsika ndepekuti sarudzo idzi dzinofarira kuwanikwa dzichitangidzwa nokuti zvakawanda zvakawanikwa zvichikanganiswa mukati meisarudzo idzi.
Regai tinzwe kuna vaguni.
Regedzai tijekesere vana veZimbabwe kuti hapana chitsvata akataurwa navaRamaphosa. Pane zvigozhero zvakaonekwa, there were challenges. Uye vakadzokorora zvakare vaRamaphosa kuti hakuna nyika inoita sarudzo isina machallenges. Asi vakataura izwi rakakosha rekuti the preliminary report did not invalidate the report. It did not say the election was unfair. It did not say there was violence. It did not say it was not transparent. Harina kutaura izvozvo. Saka tingagoti vana veZimbabwe ngavasapuwa zvavo manyawi kana manyukunyuku ekuti sarudzo dzinogona kudzokorwa. Hakuna sarudzo dziri kuzodzokorodzwa muZimbabwe. Kana sarudzo dzichazoitwa, dzichaitwa muna 2028. Saka vanhu ngavasapa vanhu pfungwa dzezvinhu zvisingagoni kuitika.
Vasiya Mpondo, tiri kuona kuti vamunangagwa vari kuNew York kuunga uku pamwe chete nevamwe vatungamiri veMusadic vavakatosangana navo nezuro. Munozoona here miSadic ichizenge ichikupai zvamuri kutarisira?
Misangano yavo vanokwanisa havo kuita sekuita. Ende zvine zvazvinoratidzawo zvekare kuti kana zvazobuda zvisina kumira zvakanaka, muchaona kuti vana veZimbabwe vanozoita kakugunununa nezvinhu zvacho zvokuti zvazombofambiswa sei takuwana Sadic yakuchinja mumiriro kana kuti mafungiro ayo. But isusu tiri kutarisira kuti humbowo huripo izvezvi zvakaitika munhu wese akaona. Ende zvinhu zvinganyadzise zvikuru sei kuti tozopedzisira takuona kuti paita kakushanduka kana kuti paita kumwe kuona kusingawirirane nezviri paground kana kuti zvakaitika panguva inei. Kana Sadic iri kuda kuti Zimbabwe inge ichibudirira, Zimbabwe inge iri mberi, ndiwo mukana wacho izvezvo kuti igadzirise zviri kunetsa izvo.
Vagoni, tiri kuona kuti vamunangagwa vari kutosangana nevamwe vatungamiri venyika dziri muSadic. Hazvizokanganisa here tarisiro inozobuda kana vazosangana vachizeya nyaya yeZimbabwe?
Hapana tinokanganisika apa. Regai tijekesere kuti semuenzaniso tinotova nenhengo dzeSadic, Namibia, South Africa, DRC, vese vari kutomira neZimbabwe. Saka vatungamiri havanoziva kuti mangwana ndivo vachaita sarudzo. Hakuna sarudzo inoitwa iri perfect. Saka kunyika dzavovo kuchawanikwa zvinenge zviriko. Hakuna nyika inonzi kana opposition yadyiwa yoti ngatidzokorerei. Nekuti isu hatina kuona sekuti hatina kufamba zvakanaka kana kuti tinofunga kuti ndisi taifanira kuhwina. Chinotitakidzawo ndezvekuti iye opposition iyeyi vane vanhu vavo vari muparamendi nokumakanzuruka. Havasi kuti izvo zvazvina kufambiswa zvakanaka. Saka hatizoziva kudzokorera vakuda kutaura ndeyekupi.
Ndoenda kuna Vasiya Mpondo. Takanzwa vatungamiri venyika dzemuSadic vari kukurudzirawo kuti zvirango zvinonzi neZimbabwe zvakatemerwa nyika zvibviswe. Imiwo munoti
kungotaurawo kuchangoitwa nedzimwe nyika, asi isusu seZimbabwe yacho hatisi kuita zvinoita kuti tinge tichigashirika uye masanctions aya ange achibviswa. So dzimwe nyika hongu dziri kuita chinhu chakanaka dziri kutaura, asi isusu vacho tinofara kunge tichiita maactions anoratidza kuti no, hatichada zvezvirango zvatakatemerwa izvo. Hapana chatiri kuita, asi tiri kutoita zvinhu zvokuti tiwesene situation yacho.
Vaguni, munoti nekurudziro yatakanzwa ichibva kune vamwe vatungamiri venyika dzemuSadic vari kumusangano weUnga kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa nyika zvibviswe, asi vakatemera vachiti zvavo zvakanangana nevanhu kana kuti matargeted sanctions.
Toda kuti vana veZimbabwe vanzwe kuti nyika dzese idzi havasi vanhu vakapusa, vatori vanhu vanofungawo, vanoverenga zviri muzvitarafu izvi. Tanzwa nevanhu vanoramba vachinyepa kuti masanctions ari targeted kune vanhu. Masanctions ari panyika yeZimbabwe, ari kunzikwa nevana veZimbabwe, ari kunzikwa nenyika dzemuSadic. HaiSadic yega, African Union yatova nemakore maviri kana matatu ichingoramba ichidaidzira zvimwe chetezvo. Saka toda kuti tiremekedze nyika idzi, muonewo kuti hatisisi chete vezvanhu vari kuti masanctions akaiswa panyika. Havachada kuramba vachipembedza manyepa.
Avanga vari nhengo yeZanu PF vaFrank Guni vari muno muWashington DC. Manzwawo zvakare kuna vaDavid Siya Mpondo veTriple C vari kuNorth America, vari muno muNorth America District, vari kuNorth Dakota. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. nhasi tine hurukuro nezviri kubuda kumusangano weUnited Nations General Assembly. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votaura kuUnited Nations General Assembly vachiti sarudzo dzakaitwa zvakanaka uye zvirango zvinofanira kubviswa. Asi vanopikisa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika uye sarudzo dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Tavoka Ncube naGibbs Dube.
Soku isikati.